Ndi charumbiza Jehova nguwa zese Rumbizo yake ichagara mumuromo mangu Ndi charumbiza Jehova nguwa zese Rumbizo yake ichagara mumuromo mangu Muna Jehova banyoro bachazijwa bakafara Mwea wangu chajirumbiza Muna Jehova banyoro bachazijwa bakafara
Kutai Jehova pamwe cheteneni ngatiri
Charumbiza Jehova nguwa zese Rumbizo yake ichagara mumuromo mangu Charumbiza Jehova nguwa zese Rumbizo yake ichagara mumuromo
Tiriku zise zitarake pamwe chete Kutai Jehova pamwe chete nesu Gatiriku zise zitarake pamwe chete Kutai Jehova pamwe chete nesu Gatiriku zise zitarake pamwe chete Kutai Jehova pamwe chete Yesu Matiri kutise zitarake pamwe chete
AdventMusicPlus.com.